Chiratidzo chekuti nyika iri kuenda mberi ndechekunge hurumende ichiti kana pachida kuitwa project, especially project yakakura kudaro ende inosanganisa makambani hurumende akaita sana Noxim, panoitwa yatinoti open tender, makambani voita bid for the project, vachiratidza unyanzvi hwavo uye kuti basa racho vachariita sei ende cost yacho inenge yakamira sei. Saka izvi zvekuti tinongoerekana taakunzwa kuti kune kambani inonzi Coven yapihwa tenda yekuti igadzire pipeline in partnership neNoxim pasina yatingati due process. Hakuna zvazvinoenda kunura kunenge kuchiita nyika nekuti tinenge takuda kuziva kuti vanhu ivavo vakatsvagwa nani, vakatsvagwa sei. Ndopamunozoona kuti even maprize emaprojects ivavo anenge akaitwa double kana kuti times 3 nechikonzero chekuti hapana openness, hapana kujeka, hapana transparency. Ndozviuori chete. Kambani iyoyo inenge chingonzi Coven yekuBritain, yakarejistwa kuBritain, asi already tiri kuona kuti vamwe vacho varidzi vekambani ivavo maSouth Africans. Zvichida tikada kuti tsvagiridzei tinozoona kuti mune maZimbabweans varimo mugovernment imomo vari behind kambani iyoyo.
Haisi development here iyi vamagubu.
There's nothing good chinouya kubva pane zvinhu zvinoitwa murima. Chinhu chiri kudiwa ndechekuti nyika iite zvinhu zvayo zvakajeka, uyewo zvekare Noxim ikambani yehurumende. Saka hatitarisire kuti inopinda madeals akadaro parliament isingazvizivi, parliament isiri involved. Tinenge tichida kuti parliament ipenengurewo ione kuti zvinhu zviri kuitwa zvinobhenefita nyika here kana kuti kwete. Asi kana zvakungoitwa kumusoro ikoko, mamwe ma arms of government vari left out, handifunga kuti chinhu chakanakira nyika.
Chii chamunonyanya kutyira apa?
Nhau yemafuta inhau ine uori hwakanyanya muZimbabwe. That's why muri kuona kuti kana paine business riri kuvandudzwa zvakanyanya muZimbabwe in the past 3 years, ibusiness rekuvaka maservice station. Matsotsi makoronyera vane access vari linked kuma politicians vari kuvhura maservice stations nekuti vanenge vaine mikana, you know, the issue reserve bank, vachipiwa maloan, vachinotora mafuta, vachidhurisira vanhu. Zimbabwe is the most expensive country panyaya dzefuel muSADC region, zvokuti even mafuta anodarika nemuZimbabwe achienda kunana Zambia nekunana DRC akatochipa kunyika dziri mberi kudarika zvaanoita muno muZimbabwe, nekuti isekta yakabatwa nemakoronyera. Saka zvese zvo zviri kuitwa zvaana Coven ivavo hazvisi zvekubhenefita nyika, ndezvekubhenefita macartels vakambunyikidza sekta iyoyo, vasiri kukwanisa kuti vaiopene vaivhure kuti pave necompetition iri healthy inoita kuti mamarket forces adecide price yefuel.
Kana makatarisa kwatabva uku kana kuti history yedu, chamunofunga kuti chichaitika chii maererano nekuvakwa kwepipeline iyi?
Vachaita munyama wekuti mavillages avo achange ari munzira muchauya nepipeline yemafuta iwayo. Vanhu ivavo vachadzingwa munzvimbo dzavo idzodzo. Vakada kuita nharo kuchatumirwa mauto nemapurisa nemamwe mapazi ehurumende vakaita sana district development coordinator vakambenge vari vana DA vese nemamwe mapazi ari kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu panenge pachiitwa maprojects wavanenge achinzi ndedevelopment. Saka pachava nekuzhamba kukuru mumadunhu achapfuura nethat pipeline. Saka chinhu chisina kunaka tichitarisa history ya Zimbabwe kuti kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa kana pachida kuitwa zvinhu zvakadaro zvinenge zvichinzi it's good for the country, it's good for the economy, yet vanhu vanenge vachimbunyikidzwa kodzero dzavo so that vamwe vanhu vange vachibenefita vachiita mamillionaire.